vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vanotungamirira bato repeoples democratic party asi vari mubatanidzwa wemdc alliance vatendai biti vati rwendo rwavo rwekuamerica rwanga rwuri rwekunobatsira nyika yezimbabwe kwete kunotsvaga chirango cheupfumi sezviri kutaurwa
takaenda kuamerica kuti tinobatsira kuti paite reengagement tinobatsira kuti nyika yedu idzokere pamepu payanga yabva pamepu manzwa kutaura pane zvakawanda zvatakatowana including humanitarian support
vabiti vatsananguro wokuti chinangwa chemdc alliance nechekurwisa kuti nyika yezimbabwe iite sarudzo dzejekerere vabiti vati shanduko yavanoda kuona inosanganisira kuremekedzwa kwebumbiro kuita voters roll yakachena kusapindira kwemasoja munyaya dzesarudzo nezvimwewo
tida mareforms munomu tida kuti paite rule of law neconstitutionalism tida kuti voters roll iyaiyaiya inge yakachena ichisainwa nemapartis ese tida kuti izvo masoja anyatsoannounsa through commanda wavo kuti vachaespecta whoever is going to be elected by next election tida kuti vari kudiaspora vane mamillions nevazukuru vavo nevana vanga vane kodzero yekuvhota muno muzimbabwe tida kuti izvo maelection observers anga achipinda muno 6 months before the election tida kuti un inge ine special role muelection yedu tida kuti izvo posa neaipa zvinge zvidhiswe vanhu vacampaign freely tida kuti mitemo yemedia inge ichibviswa kunyanyanya chinonzi aipa chaichiya so that vanhu vateerere zvavanoda kana kuri kuzbc tiwanewo esuited opposition equal time yakafanana neruling party
mdc alliance yasvorawo kupinda kwevemauto mune zvematongerwo enyika pamwe nekuva makurukota ehurumende vabiti vati kunyange zvazvo kune dzimwe nyika dzakadai seamerica masoja vave pamuzvandigera achipinda pazvigaro vati chavanosvora ndechekuti vemauto avo vakabatsira kubvisa vamugabe pachigaro vave kutopinda mune zvematongerwo enyika
pane problem dzose dzakabva mukuu so kana varume ava vakaita kuu yekuti vazvipe mabasa I think there is something wrong kuamerica semadziviro angu hakuchakombedzwa kuu and kuamerica semadziviro angu munhu anotoretire otoita 20-30 years akaretire ozopinda mupolitics zvino zvokuti uchiri mupishi uchiri komanda wopinda mupolitics that can be right mukomana vanhu ava ngavati respecte vamwe vacho vakarwa hondo ngativarespecteni sevanhu vakarwa hondo ivi vachiti respecteo sevanhu because vakasati respecta tichangoramba iri nyika ine atrition ine mhirizongo that's not what we want tinoda kuvaka nyika iyi and hativake nyika ine maslogan hativake nyika ine kutukana hativake nyika ine kuramba tichingopondana zviri kuitwa nevarume ava hasi right iwo vanhu
muteredzeri wemdc inotungamirwa nawo Morgan Tsvangirai vanelson Chamisa vawedzerwa vakati donzo ravo nderekuchenesa nyika yezimbabwe vachamisa vatiwo kana mutungamiriri wenyika mutsva vamunangagwa vakatadza kuratidza vekunze kwenyika kuti zimbabwe inoremekedza mutemo vati ivo semdc alliance uye nechivimbo chavo kuti vari kuzopinda muhurumende mushure nesarudzo dzegore rinouya vachachenesa chimiro chenyika kunze
isu tatinoda toda 15 billion kuti nyika ine iite zvakanaka muchinchinge uye munguva diki iyoyo mari iyoyo tinodayira kuti inobva yauya munguva nokurumidza kana pakaitwa mareforms nawo munangagwa asi vakanonoka isu tikazopindawo tikagadzirisa nokuti tinongodikwa kubvisa kunhuhwa kwatiri kuita sechidembo tobva tanhuwirira tine pefume yemahuman rights pefume yesarudzo dzichiitwa pachena pefume yekuti muve negutsa ruzhinji kana kudemokrasi pefume yokuti tinge tichiremekedza vanopikisana nevari muhurumende pefume yekuti masoja edu asange achirova vanhu kana kuvazvambaradza kana kupinda mune zvematongerwo enyika achiti vanhu itai zvakati kuitira kuti futi isashandiswa kumanikidza kana kumbunyikidza pfungwa dzevanhu izvozvo ndezvatakauya nazvo nenyaya yekubatsira kwevanhu nyaya yechikafu kubatsirwa kunoitwa vanhu nemaagencies eamerica neeunited nations zvese izvo takati zvorambe zviripo nana studio 7 nedzimwe dzinotepfenyura kati ngazvorambe zvichitepfenyura kusvika taanhu nepfenyuro dzemuzimbabwe ndo zvatakataura izvozvo
mubatanidzwo emdc alliance wakashoropodzwa zvikuru mumapepa nezvivhitivhiti zvehurumende nepamadande mudande zvichinzi vakaenda kunokurudzira america kuti irambe yakaisa zvirango zveupfumi mdc alliance yachemachemawo nekutadza kwehurumende yava munangagwa kugadzira matambudziko eupfumi vakati veruzhinji vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu ndakamirira studio 7 muharare ndini patricia mudadigwa